wadi yapiwa mruma angu ndinofara pamwe nekusuwa badi ndinongofara kuti kune vanhu vari kuona kuti mruma angu ane zvaaita kuburikidzawo nezvemunyika medu muno muZimbabwe.
Asi ivo veAmnesty International ava vari kumbobatsira here panyaya dzekuti itai anga achitsvagwa kuti aripi?
Vari kubatsira zvakanyanya. Like last year in August vakandidana ku South Africa vanoisawo kuitawo macampaigns nekunyorawo nekupublishawo vachitaura about chai zvinhu zvinotobatsira nekuti zvinoita kuti zvoni vanhu vasakanganwa about itai.
Ko nyaya yekuferefetwa kutsakatika kwake ichiri kuenderera mberi muchiri kumboendawo here kumapurisa mazuva anaya zvakamira sei?
Kuferefetwa handifungoti pane chiri kumboitwa ini munongozivawo zviri muno muZimbabwe but I think person ndeanonyanyozai kuti zvakamira sei but on my side hapana zviri kuitika because dai pane zviri kuitika itai yakaonekwa kudhara.
Tombotarisawo kuvana vari sei mazuva anaya?
Vana vanotobvunza baba vavo every day hazvijairike zvakaitika izvi saka every time vanotobvunza baba vavo kana kuona mafotos unotoona kuti mwana ari kusuwa baba vake.
Saka imi munenge muchivapindura kuti varipi?
Inini chandinongotaura ndombotaura kuti baba vakatorwa ende vanotoziva kuti vakatorwa nemaCIO sandongovadza kuti dhedhenyu vakatorwa chanamata kuti vange vachiwanikwa.
Saka vari kuenda kuchikoro here mazuva ano?
Vari kuenda kuchikoro.
Vaakuita magrade api manje?
Ne grade 2 ne 0 grade.
Asi vari kuita havo zviri nani muchikoro kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai?
Aiwa vari kuita zviri nani.